Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 23 2016 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kuenda kumamisha nepamusana pekushaya mari.
Zvinhu chaizvo zvatiri kupa mabeneficiaries edu e2016 Christmas Goodies Initiative zvinofanana neshuga, masamba, mupunga, matemba, sugar beans, mafuta ekubikisa zvingakwanisawo kushandiswa nevana kana kuti zvingafarirwa kujiwa paChristmas.
Vechidiki vebato reMDCT vobatsira vamwe vavo vanoshaya nezvekudya nezvimwe zvokushandisa pakisimusi. Vanhu vokurudzirwa kutyaira mumigwagwa vachiremekedza mitemo yemumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekusashanda zvakanaka kwehupfumi pamwe nekushaikwa kwemari raita kuti vanhu vemuZimbabwe vakawanda vatadze kufamba kuenda kumamisha yavo nekumaruwa pamwe nevamwe vachiendawo kune madhorobha. Vemumabhazi anotakura vanhu vanoti vanhu vari kufamba panguva ino yezoro rekisimusi vashoma gore rino kana zvichienzaniswa nemamwe makore. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Pamusika mukuru wembare apo panokwirirwa mabhazi anoenda kumaruwa nemamwe maguta nemadhorobha pange pasina vanhu vakawanda uye vemabhazi vange vachiti gore rino zvinhu zvakaoma sezvo vanhu vasiri kufamba. Ongororo yaitwa neStudio 7 pamusika uyu yaratidza kuti pange paine vanhu vashoma uye vemabhazi vange vari kugunununa kuti vanhu vange vari vashoma uye mabhazi ange ari kutora nguva yakareba kuti azare. Muchairi werimwe bhazi rinoenda kunyamapanda vaJohn Kagonye vanoti makore apfuura nguva dzekisimusi havaiwanzomira nguva inodarika maminitsi makumi matatu kana awa chairo vari pamusika.
Gore rino zviringe zvekurwadza as compared ne last year. Maybe kana kuti nyaya dzekuti mari ndodzikunetsa zvinezvi kumabhenga hakuna mari.
Mumwe womuchairi anoshandira kambani yeJoma Transport inotakura vanhu vanoenda kumasvingo uyo aramba kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti gore rino vanhu havasi kufamba sezvavange vakatarisira uye patataura navo vati vange vave nemaawa matatu vakamira pamusika bhazi ravo risati razara.
Aiwa zvinosiyana rakadzikira nekuti ni time yandapinda panapo ndachifungidzira kuti ndongosvika ndoita kana 30 minutes ndotobuda. Hatizvona 22 hours kazasatira ratozara kurati uchatofamba mausiku.
Vati mapurisa akawandisa mugwagwa zvekuti kubva muHarare kusvika kumasvingo pane maroadblocks anodarika 15 izvo zviri kuitawo kuti vatore nguva yakareba vari pamugwagwa. Asi vaPeter Tofarasei avo vanoshandira kambani yeBlessed Transport vanoti vanoona sekuti mabhazi awandisa uye ndozvave kuita kuti bhizimisi riite shoma.
Maona edu muntu akationa ndekuti mabhazi awanda zvinezvi vanhu hakuna vanhu havasi kufamba. Tinosida isiwo mabhazi panapa tatomira mabhazi vanhu vakaungana apa tinokuda kumara zvakaoma.
Vemabhazi ese vataura neStudio 7 vati vari kutambirawo mari yemabond notes uye gore rino vatadza kuwedzera mutengo sezvavanosiita nekuda kwekuti vanhu vari kufamba vashoma. Kunze kwevemabhazi vanotengesawo pamusika wembare avo vanosiwanzoita mari yakawanda panguva ino yegore vanotiwo Bizimisi ishoma gorerino mumwe vanhu ava vatari marizana vauza Studio 7 kuti zvinhu zvakaoma gorerino.
Kuti zvitengesa pabizimisi gorerino iri rakadhaka. Ndikuti gore makoresa Christmas inenge iri right. Kuti gorerino tashaya kana mari kuti tiwane kuti ndikumusha. Izvo zvikubva kusenda bata $3 tirese kwandaiti.
Zvichakadai mitsetse yange yakareba zvakanyanya mumabhanga mazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Boka revechidiki rebato reMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai rinoti rine urongwa hwekubatsira dzimwe mhuri dzenhengo dzebato iri kuti dzive nezororo rekisimusi negoredzva zvakanaka. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Panguva yezororo kudai, vanhu vakawanda vanenge vachifara vachidya nekunwa vari pamwe chete nemhuri dzavo. Asi nekuziva kuti vamwe vanotadza kuita izvi nekuda kwekushaya, vamwe vechidiki vemDCT vakaita urongwa hwekutenga chikafu pamwe nezvimwe zvakasiyana-siyana izvo vari kuzopa dzimwe mhuri dzenhengo dzavo dziri mumatambudziko akasiyana-siyana. Munyori wezveutano nekuchengetedzwa kwevana muMDCT Youth Assembly ari zvemutauriri wechirongwa cheMDCT Christmas Goodies Initiative muzvare vembai Maverudze vanoti chirongwa ichi chakatanga muna 2012 uye mhuri dzevanhu gumi ndidzo dzichabatsirwa gore rino.
Gore rino ra 2016 tiri kubatsira mavictims gumi.
Zvino zvinokosha mari inopfuura zviuru zvitatu zvemadhora zvinosanganisira zvekudya pamwe nemauniform evana vechikoro. Zvichagoverwa kuvanhu gumi ava kana kuvamiriri vavo pachiitiko chichaitwa pamuzinda weMDCT muHarare mangwana. Vamwe vachawana rubatsiro urwu vanosanganisira mhuri dzamuzvare Yvonne Msarurwa, avo vanove mutevedzeri waorganizing secretary muboka revechidiki navatungamirai Madzokere. Vaviri ava pamwe chete navalast mainge hama vakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuuraya mupurisa Inspector Petros Mutedza mugore ra2011. Asi vatatu ava vairamba mhosva iyi uye magweta avo ari kupikisa nyaya iyi mumatare.
Zvinhu chaizvo zvatiri kupa mabeneficiaries edu e2016 Christmas Goodies Initiative zvinofanana neshuga, masamba, mupunga, matemba, sugar beans, mafuta ekubikisa zvingakwanisawo kushandiswa nevana kana kuti zvingafarirwa kudyiwa paChristmas zvakafanana nemasweets, mabiscuits, machips, mazoe. Tiri kupawo zvakare stationery yekushandisa kuzvikoro nemauniforms evana kuitira kuti vana vakasiyiwa mudzimwe mhuri vange vachibatsirikana.
Mutevedzeri wemutauriri weboka revechidiki veMDCT Vavhusumudzi Moyo vanoti kunyange hazvo bato ravo rine bazi rinoona nezvekubatsira nhengo dzaro nenzira dzakasiyana-siyana, vechidiki vebato iri vakazviona zvakakosha kuita chirongwa ichi senzira yekuratidza kukoshesa gwara rebato iri rekutsigira nekusimbisa vanhu vanenge vari mumatambudziko.
Tinokoshedza zvikuru nyaya yesolidarity, saka that's why tichida kuti tibatsire dzimwe dzama dzedu dzinotoshaya. Tinovimba kuti muchava neChristmas negoredzva rakanaka.
Mutauriri webato reMDCT vaDouglas Monzora vabvuma kuStudio 7 kuti chiitiko ichi chiri kuitwa pamuzinda webato ravo mangwana, vakarumbidza vechidiki webato ravo nedanho iri rekubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanofamba nedzimotokari dzeveruzhinji rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati vanoti vatyairi vemabhazi nedzimotokari dzinotakura vanhu veruzhinji havafanirwi kupembedzwa nemashoko ekuti nyika ine ropa rinoikwanira munguva ino yezororo. Izvo zvinotevera mashoko ekuti boka reNational Blood Service Zimbabwe rine ropa rinokwanira nyika munguva ino yezororo. Vagoleati vanoti vanhu havafanirwe kuita madiro ajojina mumigwagwa vachitemba nyaya yekuti vanobatsirika, uyewo vatyairi havafanira kunge vachinwa kana vachinge vachizopinda mumigwagwa sezvo zvichizokonzera kurasikirwa kweupenyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tiri kuti vanhu vasaite madiro ajojina pamugwagwa tinoda kuchengetedza upenyu upenyu hwakakosha upenyu hunongodiwawo iroro parato runodiwawo zvakare vanhu ngavatedzere mumugwagwa vachengetedze upenyu vachengetedze mudziyo nokuti nyika inorasikirwa nemari yakawanda panoitika tsaona saka tiri kuti rwendo runu tinoda kuti dzoro rekisimusi nenew year rive risina tsaona vanhu vafambe zvakanaka vazvibati kana vari kuchaira ngavazotyaira motikari vozomwa doro vasvika kwavanenge vachienda vasunguka vagara panzvimbo 1.
Imiwo sesangano mune zvamuri kuitawo here mukubatsiranawo kana vanga vane mapurisa kana nevamwe vane chekuita nemumigwagwa umo?
Isusu tine urongwa hwekuti tiri kufamba tichizopuwa flyers kumapassengers nekumadrivers muzvitesi zvakasiyana siyana nemumugwagwa munokwanisa kutiwana sisangano tichidzidzisana nemapassengers kuti vazive kodzero dzavo iwo madrivha vazivewo kuti vanhu vakatakura vanhu zvatiizvi zvatinotarisira pavari kuti vange vachiteedza chatinoda kuti vateedze mutemo wemugwagwa kuti vasvike vanhu mune zvakanaka pasina kudeuka kweropa pamugwagwa tine zvakawanda zvatiri kuita.
Vanga vari vatafadzwa George Goliath vanove mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vanoti vanhu vakapakata zvombo vabvuta ndege yekuLibya nhasi vakaimanikidza kuenda kunomhara pachitsuwa cheMalta chiri kugungwa reMediterranean vasati vatyisidzira kuti vave kuiparadza nemagrinedi. Mutungamiri wehurumende yeMalta vaJoseph Muscat vanyora patwitter kuti vanhu zana nevapfumbamwe vevanhu zana negumi nevasere vanga vari mundege iyi varegererwa ndege iyi ichangomhara uye vanobatsira munguva dzenjodzi vatumirwa kunhandare yendege iyi. Chikwata cheTaliban charamba urongwa hweUnited Nations hwekuti paitwe nhaurirano nehurumende yeAfghanistan uye chakurudzira kuti sangano repasi rose iri rimanikidze mauto emubatanidzwa ari kutungamirwa neAmerica kuti abude muAfghanistan ndokunge United Nations iri pachokwadi kuti inoda kuti hondo yave nemakore 15 iyi ipere. Nguva yekisimusi inguva yekuzorora asi veruzhinji vanoda kutora nguva iyi kuita zvakasiyana siyana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti vezvemitambo vakarongei panguva iyi.
Kune vamwe ichange iri nguva yekushanyira hama kumaruwa mushure mekupedza gore rose mumaguta. Kune vamwewo ichange iri nguva yekushanyira vari kuchengetwa mudzimba dzevakarasikirwa nevabereki pamwe nekuvapa ruyamuro. Asi kune vamwe achange ari magariro emazuva ese. Aya ndiwo mararamiro achange achiitawo vezvemitambo panguva yezororo yekisimisi rino. Anotaura akamirira veZimbabwe Football Association vaxolisani Gwesela vanoti vakananga kumusha kwavo kuzhombe uko vari kunosangana nehama dzavo vachigocha nyama yembudzi yavachauraya.
Mutemo wavo ndoti kisimusi ndinoenda kumusha, kumusha kwatakakurira kwatakazvarirwa ndokwatinoenda kunotamba kunoona hama neshamwari chitamba kisimusi chiuraya mbudzi chiuraya mombe chinakirwa tiri kumusha.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee Muzvari Anna Mugoni havana kunyanyosiyana navaGwesela muurongwa hwavo. Muzvari Mugoni vanoti mushure mekumhanya mhanya gore rose ino yave nguva yekuzorora. Muzvari Mugoni vanoti vari munzira kuenda kumusha kwavo kuchimanimani kunopemberera kisimisi nemhuri yavo yese kusanganisa vamwe vari kubva kunze kwenyika.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri kuna mamwe ari kubva kure kuna mamwe ari muno muZimbabwe vatsataona kwenguva yakareba saka tinenge tiri tese
izvi ndizvo zvekare zvichaitwa navaGeorge Chaya avo vakatora mukombo wekasoso kaStar of the Year kashanu vachitambira chikwata cheDynamos makore ekare vashaya vanoti vachange vachipemberera vari pamba kana kushanyira hama neshamwari dziri pedyo navo
tinge tichigoti munhu wese atambe Christmas nemafaro akanaka kungogara wokupa kana nekuona kukumbovhakachira hama neshamwari
murayiridzi weCapes United Lloyd Tembwe uyo akatora mukombe weCastro Premier Soccer League pamwe nemukombe weCoach of the Year anoti ino inguva yokupemberera zvavakakohwa
Yeah, for now, don't enjoy this moment.
Asi mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi, oyo ane bhande resiriva reWorld Boxing Council, reuremu weWelterweight, anoti kwaari, haisi nguva yekuzorora. Manyuchi anoti, panguva ino, achange achigadzirira zvakasimba, sezvo ari kutarisira mutambo mukuru gore rinotevera, apo ari kurwa, na Dani Garcia wekuAmerica uyo ane bhande reWorld Boxing Council regoridhe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuroorwa kwehove nezvimwe zvinhu zvinogara mumagungwa bazi renational oceanic and atmospheric administration kana kuti NOAA rakaburitsa gwaro rine zviga zvinofanira kuteverwa kana vanhu vachiraura rinonzi seafood import monitoring program gwaro iri rine zvinoda kuitwa kana vanhu vachiraura nekutengesa hove nezvimwe zvisikwa zvemumvura zvinoraurwa kuti zvinhu zvose zviitwe zviri pamutemo pasina kupedza dzimwe hove kana zvimwe zvinogara mumagungwa mukuru weNOAA amai Catherine Sullivan vanoti zvakakosha kuti vanhu varaure hove zviri pamutemo hurumende yeAmerica inotiwo ichashanda nemamwe masangano ekunze kuona kuti vanhu havangoite madiro aJorgina pakuraura hove nezvimwe zvisikwa zviri mumvura Amai Catherine Novelli vanoona nezvekutengeserana kana kuti Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment muhurumende yeAmerica vanotiwo kuita izvi kunobatsira kuti zvinhu zvirongeke munyaya dzekutengeserana hove nezvimwe uye zvichibatsira vanhu vanoraura zviri pamutemo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Yashika nguye kuti tinzwe kwadziso dzenyu dzekisimusi.
Kwakadini vashamarari veStudio 7. Ndinokumbirawo kuti mundikwazisirewo baba vangu babatino, madzikoma angu ari kuSouth Africa vanoti baba Rob, baba Yuna, pamwe nedhapiwa, mai wangu maikozi nevana vangu nehama dzose dzinondiziva ndichivashuvira. Zoro reChristmas rakanaka uye nekore ra2016 rakaropafadza
ndati tishandise mukana uno kutenda ivo vashamarari vedu zvakanyanya venepfenyuro huru inotipa nhau dzinotapira iyo nepfenyuro yeStudio 7 neruzhinji wese weZimbabwe ndinoti mufaro kwamuri ichiti zvakare ngativei nezororo rakanaka tidye kisimusi yedu nenyuye yedu mune zvakanaka toti mwari vatikomborere pane zvose zvatinoita nhamo namatambudziko zvatakaona kana zvatakasangana nazvo kana zvatichiri kurarama mazviri ngatizvipei kuti tirambe takashinga tichitiwozve mwari wedu uchatigudisa ndinoti zviro kwazvo vanhu patichaendawo pamaholiday pedu apa patichaenda kumafaro kunzvimbo dzose dzakasiyana-siyana hongu hatina chokudya hatina chokunwa sezvatakatarisira sezvataitarisira kisimusi dzataichitamba makore akapfuura dzasiyana nedzemukore uno ngatizamei kuzvibata vanasisi zvibatei vanakomana zvibatei majaya zvose nemhandara zvibatei murege kungochapaza miviri yenyu nokuda kwokuti nokuda kwenhamo yatiri kusangana nayo iyi zvino ndinoti ivai nemufaro imi mese tozvibata tozvidzivirira pamukondombera panjodzi dzenzira vafambi vemumugwagwa totevedzerawo mitemo yedu yemumugwagwa toregawo kuurayisa hama dzedu nekudhiraivha zvisina mwero ndinokutendai ndini wenyu Oliver Chizhande kana kuti Doc Samuel Oliver Chizhande Maonde Gideon.
Tinotenda zvikuru vateereri vestudio 7 tichiti kune vamwe vasina kunge vakwanisa kutumira mashoko avo ekukwazisa hama neshamwari tumirai mukana ndiwoyu nhasi tombokupai mumhanzi wekuti mupinde mukrisimusi muchifara pamwe chete nehurukuro yatakaita nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura Rashid Knowledge Muzori.
Rashid Knowledge Muzori or is the squadra I just don't do Tengo Express.
Nhasi tati timbopakurirana nevateereri uye kuti vateereri vanzwewo kuti kunze uko kune muimbi anonzi mukoma Rashid K. Muzori vanoimba nechikwata cheZisengo Express.
Andiyo tariro yangu kuputsa imba yangu baba pamutongo wenyu unikanganireze.
Mungatudza kuti makatanga rini zvemumhanzi izvi?
2012 ndopandakatanga kupinda mune zvemumhanzi ndobva ndazokwanisa kusvikisa dambe refu muna 2014 saka pari zvino ndari madambe refu maviri rimwe randakabudisa last year 2015.
Nyaya dzekuimba idzi haisi nhambe ingangoitwa nevanhu kunza ndakungofunga zvokuimba uchikwanisa kunge uchirarama mukuimba imi muri kuimba zvekutamba here kana kuti muri kutoimbawo zvekurarama nezvemumhanzi?
Ndangoti chingori chipo chiri mandi saka ndikangoona kuti ndiriaa zvanguri mubasa sakangoona zvakakodzera kuti zvikopo pamwe pangu ndokudzoaofana kungoimba masungu zvaanga achingouya yese pandii ndinofanirangoona kuti zviri nai ndiitevo mange mubasa aiaio zvikari zviri kubva pamba pangu ti ndinofanira kungomuia.
Musambo upi wamunoimba mukoma Rashid?
Ndinoimba musango wesungura.
Sungura. Pane kamwe kambo kandanga ndichimboteerera kandichaitawo kuti titeerere pamwe chete zvakare nevateereri kanonzi ruva remwoyo. Vazhinji vandamboteerera navo kambo aka vanga vachiti uri kunyeba kuti anonzi Muzori muimbi uyu ndimukoma tonga yemwoyo. Mati mambosanganawo here nevari kufananidza mhanzi yenyu neyamukoma tonga yemwoyo?
Ndinombosanganawo nevamwewo vachiti maimbiro enyu akada kuita kunge tonga yemwoyo asi ndofungawo kungodawo kufananawo kwemazii pakushaura zvekuti handira kumbudzirwa kundashandawo nemimbi tonga yemwoyo.
Usambogaya iwe iwe nezvazo zvinowanika zvimwari iwanewe.
Imi munoimba nechikwata chinonzi Zisengwe Express, tiudzei kuti makapinda sei muchikwata ichi kana kuti makachiumba sei?
Chikwata ichi takachifoma 2022 nokuti ndakangokurawo ndichifarirawo zvekuimba nekudaro ndakangondine masongs angu ndobva ndakabva ndatanga kusagarawo nevamwe ndobva ndatangawo kusesional tizwo madhitari kudzamara ndava nemamemba chaivo chaivo anenge achanokwanisa kubatsana navo nemi tatazokwanisa kukoma chikwata ichochi chinonzisenge kupresi ndapari zvinoi.
Kana zuva rikavira kudai ndinogaye ikoinize chiko chingandivaraidze. Kana iwe usipo
Zita Zisengwe Express iri rakabva papi imi muchinzi Muzori?
Ngo expressive very ngo tsana zwanda ina kuzvisana ngura vatsivile kwata ichi nemu mhandi wakawanda unokosha watakasenga ndaida kuri tsare ndzawa tiri kuti takasenga zvinofadza vari chati tigira zvakanyanya panyaka mhandi mashoko nemari dzeri apinita magitare edu yekuti takatisengei katowande zvokufadza vatsigiri wedu.
Maberekerwa kupi mukoma muzori?
Takaberekerwa kuzumba ndiwo kwandakurira ikoko kudzamara ndazoiwa muno maharare mandiri kuitaiiza dari badimusha ndiko kuzumba.
Uzumba inenge yakunetsa munyaya dzemumhanzi. Tinoona kuti kune vaimbi Ja Praiser, Andy Muridzo namukoma Kamunjoma vaimbi wekuuzumbawo. Tinonzwa zvakare kune mumwe anonzi Chinyanga vaimbi wekuuzumba. Tiudzei kuti chii chaita kuti musimukewo muuzumba munyaya dzemumhanzi?
Ndikangoti zvatagarawo zviri mandiri zvomumhanzi. Tono vamwe wangu nyera wangu vachiitawo ichitora takangoonawo zvakakodzera kuti ungosimudzire musambo iwoyu kungura iwoyuakutonzorewoerori.
Mataura kuti mune madamba refu maviri, ndeapi mazita awo madamba refu uye dzimbo dzingawanikwa ipapo nevatsigiri venyu?
Angoti damba rekutanga rinonzi ndinoguma, ndo panowanika nziyo dzakaita sana ndinosanganira ruva remoyo zvino dzakangodaro dzakatowande rine mazidiyo adzinokwana kuita kubva kwazoyawo rishiri racho rinonzi ndikoshesi rinana ziva dzinza rako pamutatu nedzimwewo dzakangowanda dzinova namba refu iroro.
Ini ndinomira mira kumira mira kumirira iwe. Ini ndinorotomoka kurota rota kurota iwe. Ini ndinomira mira kumira mira kumirira iwe. Ini ndinorotomoka kurota rota kurota iwe.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi mukoma Rashid?
Pane namba dzipo 0774116393.
Dzipamhei zvakare
0774116393.
Mashoko amungasiyira vateereri nevatsigiri venyu munguva ino yezoro rekisimusi?
Ndinoti kuvatsigiri wedu kwata chinhu chiripo uyezve chakasimba chine shungu chekuzadzisa zvinhu zvenyu pamwoyo zvamunoda inini ndo zvatinoita. Muve nezoro rakanaka.
Kugara zvakanaka nevamwe itariro yangu yasi mweya wangu baba inini ndikangonireiwo.
Tinotenda zvikuru mukoma Rashid Knowledge Muzori nenziyo dzamatipakurira tichivimba kuti vazhinji vachange vachitandadzwa nadzo munguva ino yezororo rekisimusi. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezvezororo rekisimusi tichienderera mberi nehurukuro nemi vateereri muchititaurawo zvamuri kuronga nezvamuri kuita kumatunhu kwamuri. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vanokundikana kuenda kumamisha nepamusana pekushaya mari. Vechidiki vebato reMDCT vobatsira vamwe vavo vanoshaya nezvinhu zvekushandisa pakisimusi. Veruzhinji vokurudzirwawo kutyaira mumigwagwa umo vachiremekedza mitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.